Same onyagumbo bauze tiro mu streets.
Scorpion Empire Kimpana kuja beni funza badi kodazi adibude mu streets sakatiri ma streets kidi chisala tichawanisa kuita kunge wizi ndinindo agenisa bizi zvekutoti vakutoti tinoshandisa midzi aona kufitwa nehembe asikare vaitombotiti tiri marombe paya pandaimbofunza mombe manje ndininde chimuti ndininde mukombe tiro mu streets bauze tinopisa mu streets adibude mu streets ngazosvika mazidinga akurula mu streets tiro mu streets bauze tinopisa mu streets adibude mu streets ngazosvika mazidinga akurula mu streets kumabhawo ekwedu mu streets ndiko kunobatika zvimoko ndakarova krishe ndiyo vachita isiriyo ini ndichiti ndiyo ndinombosvika ndakavhurisa redhiyo ndichishinga madinga nenziyo kuvaratidza ruzivo ndane huro yesimba muchandibata kwiyo tiro mumastreets bauze tinopisa mumastreets adibude mumastreets ngazosvika mazidinga akurula mumastreets tiro mumastreets bauze tinopisa mumastreets adibude mumastreets ngazosvika mazidinga akurula adibude mumastreets saka tiri mastreets kidi chisala ndichawanisa kuita kunge wizi ndinindo agenisa bizi zvekutoti vakutoti tinoshandisa midzi aona kufitwa nehembe asikare vaitombotiti tiri marombe paya pandaimbofudza mombe manje ndininde chimuti ndininde mukombe tiro mumastreets bauze tinopisa mumastreets adibude mumastreets ngazosvika mazidinga akurula mumastreets tiro mumastreets bauze tinopisa mumastreets adibude mumastreets ngazosvika mazidinga akurula mumastreets kumabhawo ekwedu mastreets ndiko kunobatika zvimoko ndakarova krishe ndiyo vachita isiriyo ini ndichiti ndiyo ndinombosvika ndakavhurisa redhiyo ndichishinga madinga nenziyo kuvaratidza ruzivo ndane huro yesimba muchandibata kwiyo tiro mumastreets bauze tinopisa mumastreets adibude mumastreets ngazosvika mazidinga akurula mumastreets tiro mumastreets bauze tinopisa mumastreets adibude mumastreets ngazosvika mazidinga akurula mumastreets.